June zvino akatratidza direction yekwati nofanira tichienda senyika kuti at least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball ive professional muafrica zvichienda neNBA I think zvakadzaira kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu then kurongeka senyika in terms of sponsorship and Basketball Africa League yakatipa element one yekuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt tichigadzira team one yakasimba tichitotora maplayers from as far as America isusuwo tikashandawo along those lines where totorawo maplayers edu anogona munyika at least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati oo zvinobatsira kudevelopa basketball
makawanikwa muchipinda here mumaqualifiers ekuzoenda kumitambo iyoyo yekukigali
chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club takaqualifya for mafinals abva kutambwa aya ndisaka ndirikuzenda Zimbabwe mumaqualifiers hazvina tikazokundwa nechimwe chikwata cheferroviario de Maputo but isusu nenyaya yecovid pane maqualifiers ari kuuya futi ari kutanga muna August tinofanira kuenda kuti maqualifiers iwa yema defending champions munomu saka tikupreparea kuti at least for the next tournament tinenge tarongeka zviri nani takwanisa kuonawo maresources ari nani kuti iite preparation yekutamba the next edition yeBasketball Africa League
ndezvipi zvinenga mupini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyoyo yebasketball
nyaya yefunding yesponsorship kuti inosanganisa zvikuru then imwe issue irikuti inoti affectawo zvedu ndeyekuti munomu Zimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis saka vekwamutare vanotamba vega vekuharara votamba vega vozongoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda because kuno kwamutare kwatiri hatitambe macompetitive games akawanda saka isusu washina takufanira kuonge vatigadzire a national league yatinotamba yekuti at least this week vanhuvatamba netimu yekubulawayo matamba netimu yekuharare zvinoita kuti ticreate competition iri nani so that panozotambawo muafrica umu tinenge takwanisa kumiramira
ndeapi mamwe magames amakatarisira mune ramangwana
takatarisira iwayo maqualifiers eBasketball Africa League hazvina iwayo pana ari kuuya muna August ndiwa takatarisira then pane magames ari kuda kuuyawo emaafro basket maqualifiers iwo anenge achitambwa nenational team asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba Basketball Africa League vawanawo experience game time game experience at the same time tisusu tizokwanisawo kuona kuti vanokwanisa kutibatsirawo panotamba Basketball Africa League ndevapi.